Yunowa tika zanu kievi yaka fomwa na vanu wumu Zimbabwe. Ika rirwa na vanu wumu Zimbabwe. Of course tishipatiro hone zimu nyika zakati kumbiri zane zimu ziri kure saiti pa wuma besizi izo futizacho hone zimu zakadero. Saka ma Zimbabwe nzi vakawanda vano gara kumaruzeva. Vano zila namo ya wakawona. Ndoku va ipapu ndoku zoona kushanduka kupenyu wawo. Ndikabwa mwenza nizo wakati ase zukoro. Paka kutanga kuwa nama secondary school aiji madei secondary schools. Zanga zisiko. Ndoku zova ne mutemu unuti every 5 kilometers. Panufana kuwa nichipatara. Izo zo zikaitika. Iye zino. Tunofana kurangara zokuti yanga iri shungu zokuti ivuredu ngari zoki. Iye zino mu Afrika yose. Hakuna munhu anopokana nazo zvokuti iZimbabwe chete yava nevhurayo savanhu vatema. Ndokubvapo ndokuzorima. Iye zvino chemberi dzedu dzakuziva kuti kune chinhu chinonzi auction floor. Vachirima vachibva kumusha vachioita izvezvi kumamaketsi mumadhorobha. Mari dzavakuwana foreign currency idzodzo vodzokera nadzo kumusha vachiita upenyu hwavo. Saka izvozvo chete chete ndo zvinoratidza kuti ganda dema richaramba richivhotera bato yaro zvatisiyanei neNDC.
Todzoka kwamuri vagutu, chii chinopa kuti vanhu vade kuvhotera yama kuti NDC Alliance muna 2018?
Zviri pachena kuti vanhu vanoda utongi hwejekerere, utongi hunenge huchiremekedza marights avo, husingambunyukidzi vanhu magariro avo, zviya zvokuti mukada kuita demonstration munosakidzirwa tie gasi, mapurisa erioti vanenge vane mabattle stick vachikukandirai matie gasi nemvura dziya dzinovava nezvimwe zvakadaro. Vanoda hurumende inoda vanhu kwete inoda kutsvangirira vanhu. Hurumende ichazoona kuti iwo mabasa awanikwa, masekitari anga avharwa avhurwa, minda yavainayo vachiramba vainayo votowedzerwa kupuwa atingangotiwo maskills kuti vanatsokuva varimi vemhando yepamusorosoro vanorima zvokutozokwanisa kana kutengesa atingangotiwo for export, kwete iyayo subsistence yokungoti unorima zvataita kureserva uko. Kurima zvokungogutsaiwe dumbu rako nedumbu remhuri yako. Apa toda kuti ihurumende yeNDC inenge ichizokwanisa kuvaita empower, kuvapa matitle deeds paminda yavakapiwa kuti vave ine inonzi muchirungu security of tenure. Nokuti pari zvino vakapiwa minda ava vanenge vanhu vaya vanonzi vari pastandby, nokuti mangwana chaiwo vanokwanisa vango kuti iwe hatichakudi pano, chitobva. Hauna marambiro ungaita, unotobva nokuti hauna security of tenure pamunda wako, nokuti munda iri kushandiswa se tool of patronage nehurumende yezano. Isu tinoti kwete, kana wapuwa munda, munda ndewako zvarini narini, chero ukafa yatova nhaka ichasiyirwa mhuri yako, kwete kuti unoshandiswa se tool of political patronage. Toendazve panyaya dzeuori. NDC inenge iri government isingade zveuori. Tiri kuonai manje uori watekeshera kunyanyanyanya kumusoro koko kwezano.
Vachirumanzu, hanzi nyaya yeuori Zanu PF haisikuibata zvakanaka, nekudaro vanhu havafaniri kunge vachivavhotera.
Uori huriko, huri kwese kwese, ndosaka muchiona kuchitungurira. NDC chai chaiyo inotungamirwa naVamogen Tsvangirai vakadzinga makansela dzakawanda kuchitungudza ikoko. Ndiyo corruption yacho ikoko. Zimbabwe ndosaka muchiona kune commission yei yecorruption iri kusunga avo vanhu. Saka iyi inochigwere chatekeshera munyika yese. But izvezvi tofana kuziva kuti zvinokonzerwa nei. Zvakakonzerwa neNDC kuti tipiwe masanctions. Saka kana masanctions anga asipo dei vanhu vachizvishandira zvakanaka-naka.
Eva gutupindura itinzwe.
Zvirango zviri muno muZimbabwe zvirango zvakatemerwa vana veZimbabwe nehurumende yezano. Zvirango zvoudzanyiri. Zvirango zvehurumende isingadi kuteerera zvido zvavanhu.